Vatora miko dzekuve nengo dzeNational Assembly ndimuzvare Kupe, Yuvoni Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, Munochinzwa Memory, Sivandalazwi na Sipomo Kone. Vatora miko mudare Senate ndi amai Dorothy Morindovu, Vapugeni Kalipani, amai Tamani Moyo, amai Gertrude Moyo, Vapini Odenga, Chief Ndovu, Nomalanga Kumalo na Teti Chisoro Chengwe. Vachitaura mushure mekutora mhiko, muzvare Kupe vati vauya kuparamende kuti vazoshandira nyika.
Nasi ndinofara kuti ndauya kuparamende because tauya kuti tiuye kuzoshandira mhuri yeZimbabwe. Kuti mhuri yeZimbabwe iwane mabasa, iwane chikafu, iwane mvura yakachena, iwane zvipatara nezvikoro kuita kuti vana vakwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamende nderekuti vanhu vauye kuzoshandira vanhu, saka tauya kuti tiuye kuzoshandira vanhu, kuitira kuti vanhu vawane bundutso munyika yavo.
Mutauri wamuzvare Kupe vaPugen, avo vatora mhiko kudare Senate, vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu vanofanira kushanda zvikuru kuti vanhu kumusha ikoko vaone maresults nemaadvantages nemadividends ekuti pane manew members of parliament kubva kuMPPT. Saka kwafanira kuita difference. Saka we are feeling that weight and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chiitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. Vadenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza2018.
Aiwa, vangadaro zvavo, asi mavhoti avari kutaura nezvavo ini ndina ndiri provincial chairman kumatii, ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumatii. Saka mavhoti akawanisa mumasisi notaridza kuti pane contribution yangu sachairman weprovince.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi.
Tisi kana vaZimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi. Zvinhu izvi ndo zvinofanira kupere tiri zvinoisa kuvana vaZimbabwe kuti zvakano zviitika nekuti vanhu ava vanhu vada kutitora sevanhu vasina basa vachizvira sende ino ndomafesiti enyika yaZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare Kupe muNational Assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyo rekuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divi ramuzvare Kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaArthur Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Namasa vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mune imwewo nyaya, mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo zana nemakumana nembiri dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudzira matunhu adzinomirira yeConstituent Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo mazana maviri negumi dzinovhoterwa muNational Assembly. Uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma, imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino, constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru mazana maviri zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.